မာဂဝနနီအခန္နာခဝတေရေဒီချီနောစကနောချခရေမာဂဝနနီအနာစီဥရမစုဝေချီနာဂုညာနာ10 2020မာကတေရရာကစတူဒီယို7နေဖင်ဂျူရိုအင်းရဒရကတီကမဇင်ဘာဘွေဇာမုနိုပီဝါနေစတူဒီယို7ဣရီမဝါရှင်တန်ဒီစီနောချန်တကူကြီးမပန်နစကဝနိစုမချရဘွားချေလူချာနာစီဒီနိဂျီနိတနနကဝန်ဒေဂျီရမဝါရှင်တန်ဒီစီချီတီအဇနိုဇရမချရဘွားချာနာစီဗာနိုဗာဖာနေချရဘဲချေကိုဗစ် 19 မဇင်ဘာဘွေဗာရမဇာနာမာဗီရီအနေမကူမီမာဗီရီနေဗာဗီရီ222မူတုံဂမီရီဝဲရင်းဝဲဘာဒိုရီနိုပီကီဆာဗာဂျေကော့ပန်ဂါရီဖူမေvano indesa tsamba yenyunyu to gourmende ye South Africa vamwe varimi vo mangarira kampani ye Fojga irikutadza kuva badhara mari dzavo iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Zirezo utano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi maviri nevaviri 222 zvichitevera kufa kwevanhu vana nezuro vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zvuru zvinomwe zvine mazana mana ane makumi maviri nevapfumbamwe 7429Nezuro vanhu vanoita makumi mana neumwe 41 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe pavanhu ava makumi maviri nevatatu 23 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe gumi nevasere 18 vanonzi vakadzoka kubva kuSouth Africa muHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana rine gumi nevapfumbamwe 119 Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mana nevaviri 42 vafa nechirwere ichi kwozouyavo Manicaland iyo ine vanhu makumi maviri 20 vakafa nechirwere ichi vapora munyika vanoita zviuru zvishanu zvine mazana mana ane makumi mana nevaviri 5,442 mutungamiri webato rinopikisa retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume nezuru vakaendesa tsamba yenyunyuto kuhurumende yeSouth Africa vachitsanangura zvakapa kuti varatidzire vachizosungwa nekuendeswa kujeri kwemazuva anoita makumi mana nemashanu vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende chikwata cheANC chakasangana nebato reZANU-PF chikati chichazodzoka kuzotaura nevanopikisa pamwe chete nemasangano akazvimirira Blessing Zulu West Studio 7 abata vangarivume
tsamba yedu vaZulu yenyunyuto yetaendesa kuEnvoy yeANC ndeyekuti chekutanga tiri kutenda isusu kuti muZimbabwe mune kusagadzikana kukuru patingati crisis pachirungu saka isusu tanga tichiti aiwa zvemuZimbabwe zviro kwazvo mune kusagadzikana kukuru mune zvineswa zvikuru zviri kuitika
zvineswa izvi zvauya sei uye zvingagadziriswa sei
zvineswa izvi zviri kubve panyaya yekuti chekutanga nyaya dzecorruption hadzisi kugadziriswa vanhu vari kuba havasi kudzose mari ende nyaya yecorruption yaita kuti nzvimbo dzinoshandirwa nehurumende dzese dziite inonzi institutionalized corruption kureva kuti corruption utori mudzi wakadzika mumabazi ehurumende tikazowirirana zvakare futi isusu kuti nyaya dambudziko guru kana kusagadzikana kukurukuru muZimbabwe kuri kubve munyaya yekubvutwa kana yeviolence nekubvutwa nekupondwa nekurohwa kuri kuinzwe vanhu
ndiani vamuri kupomera mhosva yekuita mangoromera
zvichibve kuhurumende kana tingati state saka ndo zvimwe zvezvinhu zvakakodzera kusagadzikana kukuru kuri muno muZimbabwe tikazoti isusu zvakare mutsamba yedu kusagadzikana uku kunogona bedzi kugadzirika kana vane Zimbabwe taise musoro pamwe chete tikauya tikabatana tikagona kuti isusu togadzirisa sei tichibatsirwa nemuyananisi asina maoko akasviba muyananisi akazvigadzirira kuti agamuchirwe nevari muhurumende nevari kuopposition nevari kumabhizimusi nevari kucivil society nyaya haizi yekunzi mapoliticians agadzirise bedzi saka ndo mamwe masolution kana kuti zvikaifunga zvikanyorera kuti ndo zvinogona kugadzirisa nyika kuti ipfuurire mberi.
Asika bato riri kutonga reZANU-PF rinotiro munyika hamuna dambudziko. Uyewo vanenge vachida zvenhaurirano ngavauye kuPoland.
Iroro ndo dambudziko racho manje rekuti vari kuramba kuti hapana dambudziko ndo panotaridza kuti pane dambudziko guru raitike munyika yedu. Kwavari kutaura kuPoland uko vanoti vanhu uyai kuPoland ndo zvatakataura pakutanga kuti Poland hazvingaiti kuti iwe ndini murudo kuyananiswa. Moti varudo kuyananiswa pachenyu ndimi munonga makutoti ndisi totungamira ndini muyananisi wacho wotambe bhora uchiti ndini referee ndini defender ndini keeper ndini striker unonga uchingoridzira opponent yako akaribata wobva watoridze pende woti ngaritangwe patsva hazviiti izvozvo saka tarisiti kubatsirwa vanhu vanogona kubatsirwa kana paite maoko ari kunze akachena yekuti vese vari kuda kuyananiswa vacho mapoka ese anopikisana anonga akazvigadzirira kuti aiwa zvinoita uyu tinomugamuchira kuti muyananisi ane maoko akachena panyaya iri pano.
Munotiwo kudii nedanho reANC rekuti ichazodzoka kuti itaure nemamwe mapato ose nemamwe masangano akazvimirira oga?
Kuti veANC vataure nemapato anopikisa nemapoka akazvimirira oga ndo zvavanofanira kuita chaizvo chaizvo izvozvo isuwo ndo zvatinotoda asi dambudziko bedzi riri pakuti nguva yavari kutora iri kuratidza kuti hapana chimbi chimbi mukuita kwavo kuti vagadzirise zviri kunetsa. You know, iko zvino kuuya kuno ndokwechipiri kushanya kwavaita ndokwechipiri vachiuya vachidzoka vachiuya vachidzoka.
Saka munoda kuti vaitese
kuvadi kungozvibatanidza iko zvino vati vauya kudai vaibva vatoona mapato acho ari kupikisa nemapoka akazvimirira oga votofambise nyaya dzoende mberi saka isu hatizi kufara zvachose nekuti vanoti vanodzoka mushure nemwedzi mwedzi wakawandisa zvinhu zvakawanda zviri kuitika process yekuti nyika igadzirike yaifana kudai yakutofamba ichipfuurire mberi.
Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro chikwata chebato reANC chakange chauya muZimbabwe kuzvida hurukuro pamusoro pezviri kunetsa munyika hachina kusangana nevanhu kunze kwevakuru mubato reZANU-PF izvo zviri kushorwa zvikuru nevanhu vazhinji. Mukuru wechikwata ichi uye vari munyori mukuru weAfrican National Congress vaAce Magashule vakaudza vatori venhau nezuro kuti chikwata chavo chichadzoka zvekare kuzotaura nevemapato anopikisa vemakereke vanomirira vashandi nevamwe vanoongorora zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vaudza Studio 7 kuti hapana chavange vakatarisira kubva kubato reANC sezvo nyika yeSouth Africa iri iyo iri kukohwa pakuru kana Zimbabwe iri mumatambudziko akadai.
Zviri kune vekutangu garitangu vozivawo vasati vasimuka kuti vakanga vati vari kuzotaura neshamwari dzavo dzakarwa hondo sevanhu vakarwawo hondo asi semaonero angu tanga tichingotarisira pasi pezvisipo nokuti kubva nechekare vana Taumbeke vachiriko vana Zuma vachiriko hapana chido chavakaratidza chekugadzirisa nyaya dzemuZimbabwe totinge tichitofungira kuti kuda vahondo vari kutobhenefita nedambudziko ratinaro nokuti uko kune leba yamahara zvekare musika wavo mukuru muAfrica iZimbabwe saka handifungi kuti vane chido chekugadzira saka taachingotarisira wongoona kuti ngavangove unotaura nevanhu vavo vekuZANU vodzokera hapana gohwo guru vahwandira tanga tichitarisira.
Ko zvino zvoitwa sei kana nyika dzakaita sana South Africa dziridzo dzinomira pakati pekuedza kugadzirisa zvinhu muZimbabwe? Zimbabwe yoita sei?
Ku South Africa kune inonzi constitutional democracy yemapoka akawanda ivo hurumende yavo ina mapoka ese AFP DA nevamakadai saka ava kana vachitiwo vari kuzotaura nenhingi nezanupf ngavati ngati varege vataure nezanupf nokuti handiti vanozviti manationalist saka ngavataure nezanupf isusu tiri kuti South Africa sehurumende ngaiuye sehurumende yatumwa nesadiki yakabatanidza mapoka ese ari muhurumende yesouth africa vachizogadzisisa kunoku ava vazotaurawo nevanoti varwi vehondo izvo ndezvavo nokuti hazviti masive ekuda kana vagarwa hondo because handisizive kuti hondo yavagarwa ndeipiwa vanhu veanc asi vari kuzviti marevolutionary manationalist but revolution hatingavaite ikoko
ko zvino zvoitwa sei vangwenya nekuti nyaya iyi nyaya iyi yoramba ichingoenderera kwemakore nemakore sekutaura kwamaita kubva panguva dzana Thabo Mbeki nanhasi chero angouya muchigaro chomutungamiri wesouth africa vanongoita zvimwe chetezvo saka choita sei South Africa
tiri kutiza kuti sevanhu vanozvitongawo vanenge vari sovereign hapana zvatingaite semazimbabwe asi iro pressure mutsindo uri kuitwa nenyika dzadzimwe dzakatikomberedza mawestern countries mitsindo iri kuitwa musouth africa neeff nedemocratic alliance neifp mitsindo inoitwa nemaboka akazvimirira ekusaaka nemuzimbabwe ndiwo achaita nokuti south africa yakakosha muregion yedu saka ngava manikidzwe south africa ngaichimanikidzwa kuti vochitumidzira vamiririri vehurumende ichinzi inoda kuti ibatsire ngaiwe yakafuga chazi kana kumbezi rehurumende yesouth africa neau nesadic ndo maonero andiri kuti avawande
avo vange vari vanongorora zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare kuHarare nestudio 7 vamwe varimi vakatengesa fodya yavo kukambani inonzi Interroll Tobacco Flows iri muHarare vari kuchema kuti kambani iyi haisati yavabhadhara mari dzavo kubva pavakatengesa fodya yavo muna Chivabvu gore rino mumwe wevarimi vaita dambudziko iri ndiva Andrew Katiza vanobva kumount Darwin avo vakatengesa fodya inorema makirogiramu chiuru nemakumi maviri nemashanu kuInterroll Tobacco Flows kuWillowvale muHarare vakatiza vanoti ivo nevamwe varimi vaneta nekufambira mari yavo pasina chiri kubuda izvo zvakazoita kuti vaende kumapurisa hatina kukwanisa kubatawo mapurisa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi varimi vane chitsama vanonzi vave nemazvondo maviri vachirara panze pekambani iyi ngatinzwei vakatiza vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri westudio 7
kunetsekana nenyaya yekusawana mari kwedu zvatakaita kupinda kambani yatikatengesera fodya nomwanga yanje uye kuzotaura nesu yakati hakwanisi kutaura nesu akamirira kambani iyi sezvo ane mukuru wake waachazinga achiuya naye uyo auya naye nhasi chitatu kumapurisa pasouth atoni police station nhaurirano dzazoenda mberi nemukuru uyu ava yakamirira Interroll anonzi vamuvimbi avo vakurumidza kuti vachafonera madirectors avo kuti vanzwe kuti mari dzichange dzichibhadharirwa rini mushure memamwe mitanga ine state vadzoka vaine anza yekuti vanzwi ivo kuzosvika musi wa 6 September mari iyi inenge yabhadharwa maakaunti yevarimi vanova vasina kunge vabhadhara asi chinyaya urikaita madzeusu ndechokuti makambani anopiwa amaraizinesi ekutenga fodya anofanira kunge aine mari dzakakwana
saka ndimi chete here musati makwanisa kunge muchibhadharwa mari yenyu
pane varimi vakati 4 vasina kunge vakwanisa kuwana even rtgs yavo iyo yakange ine reti $1 asi ko zvino mukatarisa $ iri rava $1.83 zvinotaridza kuti akarasikirwa ne
Maifanira kubhadharwa sei mari yenyu vakatiza?
Mutemo wekutemba kwekuchira kana kuitika ndezvekuti mu 24 hours muri mafanira wana RTGS yake. Then mu 72 hours anofanira wana withdrawal yake. Zvino mukatarisa kubva muna June kusvika iko zvino pane ma 72 hours mangani. Izvi zviri kunyanya kuti vakafara zvikuru uye nyangwe vanomimbe vachipa chimimbiso chokuti kusvika musi wa 13 inenge yabhadharwa, chii chiripo chinoita kuti isino titi izvi ndizvo chaizvo zvange zvichiitika? Nekuti mapromisi avo awanda anopfuura matatu kana mana yadopirwa yepadyo yaiziye kusvika musi wa 7 mari iri inofanira kunge yabhadharwa 7 September, asi kusvika iko zvino 7 September yabhahana chakambobhadharwa.
Imi makatengesa fodya yakawanda zvakadii?
Ini ndakatengesa fodya yakasvika iyo 1025 kg, yakakwanisa kundibudisira US dollar 1300, inova ndiyo kindarumo yaita tiyandibhadhara. Maarati US dollar dzangu akabhadharwa kare, asi dzakabhadharwa wangu musure kwekunge ndambopona kwe 2 weeks dzakatedza kuita presha kuti mari iuye.
Avo vange vari mumwe wevarimi vefodya vanoti vari kutadza kuwana mari dzavo vaAndrew Katiza vari paRunare kuMount Darwin naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Zimlive.com ine nyaya pamusoro pekudzokera kubasa kwaitwa nevakoti avo vange vari pakuramwa mabasa kwemwedzi mitatu, vachiti vanoda kupa gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga nguva yekugadzirisa zvinhu. Muzimu Live mekare vachiwenga vanoti hurumende yave kurambidza vanhu veZimbabwe kuenda mhiri kwemakungwa kunorapiwa, vachiti nyika iri kurasikirwa nemari yekunze yakawandisa pamusoro peizvi. Daily News rinoti magweta emutevedzeri wasachigaro veMDC Alliance vaJob Sikala anoti vasikala vave kurwara mujeri mavari uye vanofanirwa kuonekwa nevanachiremba nekukurumidza. Vasikala vari mujeri rechikurubhi vakamirira kutongwa nemhosva yokupesvedzera kuti vanhu varatidzire zvine bongo zvozvo. Yave nguva yenyu vateereri yekutaura mega zvamunofunga.
Utongi hwezi anopiefu chaihwo chaihwoka kutonga nedemo, kutonga nedemo chaiko chaiko. Nyika inganza ina matambudziko namasiyira ari kuita nyika, vanhu vasina matambudziko vangasiya nyika yavo zvakadaro shuwa. Vanhu ngavasadaro vana vamwe vanhu, nekuti kana nyika isina mutungamiriri haina, ing'ombe dzisina mufudzi chaidzo chaidzo, zvakaoma.
Vamunangagwa hapana chinhu kana kuti runyararo rwavakada kuchengetedza because vazourayawo masoja. Aiwa masoja iwo akambotouraya vanhu kumashure amanipi, why vakatadza kurwadziwa nazvo? Vazorwadza kuti aitauraya musoja. Aiwa vangazvonasodii rekuti dzimwe dzenguva inanadza wedzi kwazvati ivo vanoremekedza vanokosha masoja kudarika vanhu vari munyika. So that vamunangagwa because masoja chinoti vanhu varwe vazvara masoja ndechekuti vanhu is against the army, because munhu akatume army anobva ataka kutovhunduka pane kuti masoja atidziviriri. So that's why vanhu ivava vakashuva pakuuraya soja vanga vatonewo pfungwa yekuti masoja anouraya vanhu, voto revenge, it's a sort of revenge.
Tanga ndokwazisa imi vese vashamarari vedu vestudio 7 ndichipindura panyaya yavatiwenga yekuti vanhu vasaenda kunorapiwa kuze kwenyika varapiwe munyika. Tinoona sokuti imi vava kunyanya kuwandigwa namabasa kuita kuti vasatafunga zvakanaka, nokuti ivo ndivo munhu anoenda kunorapiwa kuze kwenyika. Hakuna zvomwe munhu anogona kukwanisa kuenda kunorapiwa kuze kwenyika. Vazhinji vevanhu vari kungofa varimo munyika vachishayiwa mushonga muzvipatara. Saka kana vachisimudza ivo mashoko kuti vanhu vasabuda kunorapiwa kuzvitoro nyika tovona sokuti kuwandibwa kwavaitwa namabasawa kuti vatungamirire mapato akawanda wanda apa kuvazvirikidza mufuro.
Ah, vana veZimbabwe, inindati manje tongonzwa kuti nzii paita vanhu vauraya musoja asi havazikamwe. Havazikamwe sei? Izano PF varume, mamembo parliament nemacouncillors MDC alliance vakaenda kwakupe makazvikanyira mega, musasora vanhu mberi uku. Inonzi Zano PF ndiyo yaakutaura nhasi kuti taakurevhesa minda, tava kubhadhara mafamasi atakatorera aya mari mwezuro. Ndo paunonza health minister vachitivo hatisi kuenda kunorapiwa abroad nekuti vapora, kana vangorwara futi vodzokera kuchina zvinovhurwa futi. Ndo varume vaya vanoramba vachikundeesai. Saka vanhuzivai zvinhu izvi, isi tinoteerera vachamisa. Vachamisa vakati come and invest in the country, vanhu vanouya nouwandu hwavo. Saka vanhu muchazochema papaya. Vakaenda kwamwonzo randinokunzwirai urombo, musavenga vanhu kana parofu vachakudzingai nokuti hamuna batsiro, munotengesa.
Hello, vanhu vestudio seven, makadiko makadiko, muri Zimbabwe uko. Ndinoda kumbotaurawo zvangu pamusoro pevanhu vekuZimbabwe. Vanhu vekuZimbabwe, sei muchinzwira masoja nemapurisa imimi vari kurovai vari kupfurai? Kana musoja abayiwa kuZimbabwe, abayiwa nemusoja. Kana musoja abayiwa kuZimbabwe, abayiwa nemupurisa, nekuti hakuna mwana weZimbabwe ari mupurisa asiri mupurisa kana kuti asiri musoja ane pfuti mumba make. Saka kana musoja achinge abayiwa kuZimbabwe, ka musamubatsiri bhozi. Ndo vanhu vakakurayai musi wa1 August, vanhu vari kukuponda izwa nezwa, muchivaudza chokwadi. Saka naivo vakupandukirana pachavo, kana ivo vakudenhana pachavo, imi mowabatsira, muri kuvabatsira chii? Siyai kana masoja vauraya nemasoja, kana mapurisa vauraya nemapurisa, siyanai musavabatsiri, vabatsirane wega. Ko imimi mukarohwa wani handiri kukubatsirana mega? Hakuna kana mupurisa wani watakamboona akambobatsirawo masivilians.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vadomwa nemutungamiri werimwe bato rezvematongero enyika kuNorway kuti vapiwe mubayiro weNobel Peace Prize wegore ra2021. VaChristian Tribring Jed verimwe bato rinonzi rakanyanyisa kuva kurudyi kwezvematongero enyika kana kuti far right vandoti vaTrump vakaunza runyararo munyika dzeMiddle East, apo vakakwanisa kuti imwe nyika yechiArab yeUnited Arab Emirates itange kufambidzana neIsrael nokutumirana vamiriri venyika dzavo. Vanoongorora zvematongero enyika Dr. Roderick Machekano vanoti havaoni komiti inosarudza munhu anopiwa mubayiro uyu ichitora kudomwa kwavaTrump sechinhu chikuru. Vanoti zviri pachena kuti vaTrump havana zvibvumirano zverugare zvavakaita vachiti dunhu reMiddle East rinogozha pakuti hapana kugarisana kwakanaka kungaitika kunze kwekuti nyika dzose dzechiArab dzabvumirana pamusoro pezvirongwa zvinobata nyika yePalestine.
Izvi zvinokatsama kuratidza chaizvo Nobel Peace Prize yatinoziva tose here tisingazivi kuti vandomiwa nani and uye peace dzavaita ndedzipi zviri kutondishamisawo kunzwa mashoko akadai zvinoitika ndezvekuti kana tichitarisa mapato akaita seiwayo kana nomuno muamerica tinoona kuti kune vanhu vanotsigira vatrump vanhu vemuhlobo iwoyo ndo vamwe chete vaya vanenge vachi vatingatiso kana kuti maskinheads kana kuti vanhu vane rusarura and zvinoonekwa izvo kune dzimwe nyika nokuna naeurope nana Germany naiko kuna naNorway vanowanikwawo gurupu doko doko iroro revanhu vane pfungwa idzodzo saka hazvingashamisi kuti zvinhu zvavanenge vachiita
vavadoma vanoti vatrump vakaunza chipfumirano chekugarisana zvakanaka kana kuti peace agreement pakati peUnited Arab Emirates neIsrael hachisiri chinhu chinogona kuti munhu apiwe mubayiro uyu here ichi
tichitarisa kuti vari kutizvo vatrump vakaunza runyararo pakati peIsrael nemaarab countries hapana chatatitaona kavo tinoziva kuti zvinhu ikoko zvinogona kungochinja within kana aday chaiyo vanhu vanenge vaakutotatsurana saka peace yakaachivhwa ikoko hatisati taiona ingangova peace yepabepa yokutaura but mazivira atinoita nesituation pakati peisrael nemaarab countries zvinhu zvava zvemakore izvi zvokuti kuti zvinzi kwai zvapera nhasi handina tarisiro nazvo saka handioni kuti chavanodomerwa kuti kwai dai vapuwa peace prize ndezvipi apa tisati taona product yacho
iyo komiti inoona nezvekudomwa kwevanhu vanofanira kupiwa mubayiro uyu venobel peace prize committee munoona sekuti ichi chinhu chavangakwanisa kutambira here sechakakodzera kuti vatrump vapiwe mubayiro uyu
venobel peace committee vanhu vane vakavhurika pfungwa vanoasesavo situation vachiluka at all the facts zvinhu zvinovhotegwa asi handioni vachivhotera zvinhu zvakadai nokuti ivo vanotarisa genuine work basa chairo rinenge raitwa richishuwa maresults kuti pano papromotwa zvinhu zvine peace nokuti kana tichitarisa mabasa avatrump vanova vatoparadzanisa nyika dzakawanda even nenyika dzaidyidzana neamerica neeurope vanga vachingobvonyonga izvose izvozvo saka handifungi kuti pane unomboona peace yakaunzwa navatrump
vanoongorora zvematongero enyika Dr. Roderick Machekano vari parunare muno muwashington dc nestudio 7 Chokwadikani rudo gunombokonzera kuvhaira kusvika zvinhu zvaipa vedwe bigi zvanje nekambo kake rudo ndimandivhaidze sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafane chirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana maviri ane makumi maviri nevaviri 222 mutungamiri werimwe bato rinopikisa vajacob mugarivhume vanoendesa tsamba yenyunyuto kuhurumende yesouth africa vamwe varimi vanomangarira kambani yefodya iri kutadza kuvabhadhara mari dzavo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndiri tanono kawande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka